Mapurisa anga akatakura zvombo nhasi amukira mudhorobha reHarare maarambidza nhengo dzeZimbabwe Divine Destiny Prayer Network of Zimbabwe, Zimbabwe Pastors Fellowship, Christian Voice neZimbabwe Christian Alliance kuratidzira kwadzanga dzichida kuita. Nhengo dzose dzemakereke aya dzanga dzichida kuratidzira dzazosara dzosvika panzvimbo yadzanga dzichifanira kusangana. Patozara mapurisa anorwisa mvonga mupopoto ayo anga achidzinga munhu wese anga achisvika panzvimbo iyi. Vamagaya nevamwe vavo vashanu vavanga vachifamba navo vasungwa pavanga voda kutanga kuratidzira panosangana migwagwa inoti Julius Nyerere naNelson Mandela, ndokubva vapinzwa mumotokari yemapurisa vakaendwa navo. Zvichakadaro, vatori venhau vaviri vanoti Obey Manaiti anoshandira bepa nhau reNewsday pamwe naRobert Tafumanei uyo anoshanda akazvimirira vasungwawo pachiitiko ichi asi vazoregedzwa mushure mechinguvana vasina mhosva yavapomerwa. Pataenda pamhepo, tangarisa taziva kuti Bishop Magaya nevamwe vavo vapomerwa mhosva ipi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanga vasati vaziva zvaitika. Zvichakadai, mapato anopikisa hurumende ashora kusungwa kwaitwa Bishop Magaya nevamwe vavo achiti kuratidzira isi mhosva pasi pebumbiro idzva remiteme yenyika. Mutauriri wamai Joyce Mujuru vebato reZimbabwe People First vaJelus Mawarire vati kusungwa kwavamagaya nevamwe vavo kutyora kodzero dzevedzisvondo.
Ini ndinoti kana ukatarisa Bishop Magaya vanenge vasingaoni handiti. Saka ndinoshamisika kuti munhu akadaro mungamuti akonzeresa here vanhu kuti vaite mhirizhonga, atema munhu here, apwanya zvinhu here. Tinoti vanhu vedu, vanhu kana kuti hurumende inofanira kunge ichipa vanhu kodzero zvokuita zvavanoda ende kuita zvavanoda kureva kuti kuratidzira zviri pamutemo. Ikodzero dzinofanira kunge vanhu vachipiwa. Zve hurumende yedu inofanira kuva kwatingati kuchirungu sensitive kumaspecial groups evanhu. Zveshuwa kana muchiti vanhu vari kurarama nezvibinga mupinyi zvakaita sekusaona zvakaita Bishop Anselmo Magaya movashungurudza nekuda kuti munhu ada kuratidzira, ndinoona sokuti ipapo kana tikatarisa hungava hutsinye hwaakutodarika hutsinye hwasatani, zvokuti Satani paari waakutogumbuka kuti pane vamwe vana Satani vadarika isusu.
Mashoko avamawarire atsinirwa nemunyori mukuru muMDCT vaDouglas Muonzora.
Zivi Bishop Magaya avaoni vari blind, asi munhu ane njere zvikuru. Saka vanga vachitungamira vamwe vavo vezvisvondo vachiita demonstration yavo. Mutemo wedu weZimbabwe unoti iwo kana vari vedzisvondo vanoda kuratidzira havana need yekuenda kumapurisa. Asi tinoona kuti Bishop vasungwa, vamwe vacho vedzisvondo, vamwe vanga vachirohwa, vamwe vanga vachishungurudzwa. Izvi zvinopangidza kuti hurumende iyi yagumirwa. Zuro ndizuro paya yairova vana vanga vachidemonstrata ichirova vanhu vaizvifambira. Nezuro kwakarohwa munhu hatizivi kuti munhu yei ndiani, asi munhu anga akabata bhaibheri rake akarohwa nemapurisa 10 achiratidza kuti aenda kuchechi. Zvinoreva kuti chihurumende chedu ichi hachichatyi Mwari. Chihurumende chedu ichi hachichakudzi Mwari. Yanguva yekutibvise chihurumende chava Mugabe ichochi.
Vamagaya nevamwe vavo vanga vachida kuratidzira vachiti havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika, vachitiwo vachakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzivhote kuti dzibvise mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro kana kuti impeachment kana vaMugabe vasiri kuda kutanga nhaurirano nemapoko akasiyana-siyana kuti paedzwe kutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Zvichakadai, vamawarire vati havazi kufara nekuzadzwa kwaitwa mapurisa mudhorobha vachiti mapurisa ndiwo ari kukonzeresa mhirizhonga.
Isu mapurisa kana aiswa munzvimbo dzakasiyana-siyana ngaave anoiswa kuti achengetedze runyararo, kwete kurambidza vanhu kuita zvinhu zvavanoda. Because kurambidza vanhu kufamba vachiratidzira kukanganisa kodzero dzevanhu. Vanhu vane kodzero dzekuratidzira murunyararo.
vamuonzora vati kushungurudzwa kuri kuitwa varatidziri nemapurisa kwavapawo kuti vaende kumatare edzimhosva sezvo mapurisa asiri kuda kuti varatidzire mangwana pakati pedhorobha.
Isu tiri kuenda kucourt nhasi manheru kwatiri kunopihwa mvumo yekuti tiratidzire zvakakwana nekuti ratidziro inenge iri muHarare tiri kutarisa 150,000 wemapolitical parties akawanda. Ende apa tiri kuti isu tiri kuda sarudzo dzakachena, hatisisiri kukumbira Mugabe, taakumuudza sarudzo dzatiri kuda. Saka nekubatana kwese neuwandu hwese hwatinenge takaita ihwohwo, mapurisa mashoma shoma chaizvo. Tiri kuti vanhu ngavauya vakapfeka hembe dzavo dzemapolitical parties. Kana uriwe Zanundonga unouya akapfeka hembe yako yeZanundonga, MDC ndizvozvo unopfekawo zvitsvuku izvozvo, wePeople First munoya makapfeka zvenyu, nemamwe mapato vane uniform yavo vanouya vakapfeka izvozvo. Nokuti hatina chekuhwandisira Mugabe, tiri kuda kumubvisa, hatichamuda, taakuda sarudzo dzakachena muZimbabwe muno.
Mapato anopikisa ari kushorawo kurohwa kwakaitwa vanhu vakawanda nemapurisa pamwe nekusungwa kwevanhu makumi mashanu nevapfumbamwe vari kufungidzirwa kuti inhengo dzeMDC. Vanhu ava avo vakasungwa mukuratidzira kwevechidiki veMDC Youth Assembly nezuro vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.